manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 4/2017
makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena
mapato ari munera oparura nemugovera urongwa wekukurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota
magweta nevanoita zvematengerwo enyika votaura maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru Kuruwe vatongi vematare va Godfrey Chigausiku avakashaya nezuro
Ii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi Chia kwa muri chiva kuno Studio 7 iri mu Washington DC
Mapato aripasi pemubatanidzwa we National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA Nemugovera ari kutarisirwa kuparura urongwa wekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuitira kuti vakwanise kuzovhota musarudzo dzemuna 2018. Mutauriri wenera uye vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti urongwa uhu uchaitirwa mumusha wechitungwiza uye vatungamiri vemapato ose ari mumubatanidzwa uyu vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai Amai Joyce Mujuru va Jacob Ngaruvhume nevamwe vachataurawo pamusangano uyu. Vamonzora vanoti kunyanga zvemapato ezvematongerwo enyika agara achikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota musiyano uripo neurongwa hwavo ndevekuti mapato ose ari mumubatanidzwa uyu ave kutaura nezwi rimwe chete chiitiko chavanoti chinopa udzamu kukurudziro iye. Ngatinzwe hurukuru yataita navamonzora pamusoro penyaya iye.
Nakuparura chirongwa chekuti vana vadiki vasvika 18 years vanofanira kunge vachinorejista kuvhota vakuruzve vanofanira kuencourage vana vavo kuti vagovhota tinokwanisa kuhina cheke munyika muno kana takarejista kuvhota saka tine zvirongwa zvakati kuti zvinge zvichiparurwa ipapo uyezve kuti magwaro ekuvhotesa anowanikwa kupi zvakaita semabirth certificate zvakaita sezvitupa nekuti vazhinji vana havana zvitupa kana vakuru chaizvo vamwe vacho havana zvitupa saka taitenda kuti tibatsirane kuti zvitupa vanozviwana sei chinangwa chikurukuru chii chekuti munhu abve zera wese anofanira kurejista kuvhota saka chinangwa chinenge chichiparurwa kuzengeza two ground saka musangano mukuru uyezve chakanaka kune vanhu vanofara zvemimanzi kunenge kuchiridza vakomana vanodya zvemazuva ano
Vamwe vangada kuziva kuti mutsauko uripo ndeupi nekuti mapato magara manga muchingoita kurudziro iyo yekuti vechidiki vanyorese kunovhota chii chitsva chingazouyiswa nenera
apa taakuparura zvino nokuti taakuziva for certain now kuti kunenge kuine biometric voter registration ichange ichiitika saka mazuva ekutanga aya zvanga zvisina shuwa kuti ndiyo here system ichashandiswa saka taakuziva system ichashandiswa saka tiri kuparura chirongwa ichi takanyanyonanga vechidiki asi vanhu vakuru vanofanira kunge varipowo zvakare
chii chivimbiso chamuinacho kana chamunozowana kuti vese vanenge vanyoresa ivava vanenge vachizovhotera mapato enyu iyaya ari pasi penera kana makamavakurudzira kuti vanyorese
tiri kuti mwana wezimbabwe wega wega ngaarege kugara kumba ngaaende kunovhota atisi kutienda wano votera ningi kana kutienda wano tivotera isu asitri kuti mwana we Zimbabwe wega wega gaende kuno vota tine huru nendi atisinga adipana hapa nyokuti ino voterwa ne minority majority yaka gara kumba tozo chema kuti tirikutongwa nana Mugabe watembera tirikutongwa nana Mnangagwa nana Kasukuwere and so on nyokuti isuru shiji atikuenda kuno vota.
Vanga vari mutauriri wenera uye vari munyori mukuru webato ra MDCT va Douglas Ngonzora vari parunare muHarare ne Studio 7.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoti Zimbabwe inyika yakabudirira zvikuru muAfrica nekudaro vanhu havafaniri kuiona senyika yakundikana. Vachitaura kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa muDurban, vaMugabe vati Zimbabwe iri kumashure kweSouth Africa chete kana pachitariswa nyika dzemuAfrica.
Zimbabwe is one of the most highly developed countries in Africa.
Zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muAfrica, mushure meSouth Africa. Ndinoda kuona kuti ndeipi nyika yemuAfrica yakabudirira seZimbabwe.
VaMugabe vatiwo ichokwadi kuti Zimbabwe ine zvinetswa zvayo, asi varamba zvikuru kutambira mashoko ekuti Zimbabwe inyika ine urombo, vakati kana zvakadaro ivo vanogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Yes, we have our problems, but our certainly we are not a poor country and we can't be.
Hongu tine zvinotinetsa asi hatisi nyika ine urombo, asi hatinganzi hatina kusimba isu tine dziziro redu. Ndinogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Asi nyanzvi munyadzi zvoupfumi dzinoti vaMugabe havasi kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika kana vachitaura mashoko akadaro. Nyanzvi idzi dzinoti zvinoshamisa kuti vaMugabe havasi kuona kuparara kwaita migwagwa munyika, kuputsika kwaita upfumi hwenyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vashaye mabasa.
Nyanzvi munyadzi mitemo pamwe nevanongorora zvematongerwo enyika vanoti vanorangarira vaimbova mutongi mukuru wematare vaGodfrey Chidyausiku nenzira dzakasiyana-siyana mumabatura avakaita basa ravo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaChidyausiku avo vakashayikira kuSouth Africa nezuro vange vave pamutyandigere. Nyanzvi munyadzi mitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain vaAlex Magaisa vanoti vaChidyausiku vaive neruzivo rwakanyanya munyaya dzemutemo uye vakaita nyaya dzakawanda dzakafadza pamwe nekusuwisa vamwe. VaMagaisa vanoti mimwe yemitongo yakanetsa munyika inosanganisira waibata kutorwa kwemapurazi pasina muripo.
Saka semukuru mukuru wematare edzimhosva munhu waningati asiya muchirungu yainonzi mark nekuti majudgment mitongo yavo yavakapa yezveminda mitongo yakakwanisa kuti ibatsire hurumende kuti iite zvaida kuita pane zveminda. Izvi handisi kuti zvakanaka kana zvakashata, asi tinoti isu kana tichiongorora kariya yomunhu, munhu akasiya emark in that ndosaka ini taimuti ajudge of the revolution nekuti iland revolution yakaitikaka.
Asi vaMagaisa vanotiwo mimwe mitongo yavaChidyausiku yaishorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzeveruzhinji pamwe nevari mune zvematongerwo enyika vasingatsigiri bato reZANU-PF.
Pane mitongo yakawanda chaizvo yavakaita kasemunhu anga ari jaji mukuru. Mitongo yavo yainyanya kuti vanhu vatarise zvakawanda yanga iri mitongo yaiita nyaya dzepolitics. Vamwe vaifungidzirwawo kuti vachiti vanenge vari kurerekera kudivi rinotonga, sezvo vanga vangori munhu akabva kubato iroro. Hatikanganwenga kuti vanga vari mumiriri wemuparamende weZANU-PF muna 1980, saka vakazoitawo jaji, asi vanga vari munhuwo angaive vanhu vavo vavaiwiriranawo navo.
Nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde muparamende vaKindness Paradza vanoti naivowo vanorangarira vaChidyausiku nekupa minda kuvatema.
Ndinorangarira vaChidyausiku panyaya dzakawanda dzavaiita semukuru vatongi kunyanya nyanya yenyai minda yakaitika kuma kode akati mambo wangu ni mumurungu wairaba kutoka prasi wakaita judgment yakanaka zvikuru yokuti chero munhu kana uchi supportwa chero nemapoliticians chero nani zvake kana usina tsamba inonzi muchirungu offer letter kana kuti usina late payment kana kuti usina 99 year lease
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanoti vachidya usiku vakaparadza kushitonga kuzere kwematare dzemhosva
vachidya usiku tinovarangarira somunhu akaunza kumbunyikidzwa kwevatongi vematare edzimhosva nevakuru vakuru vezvematongerwo enyika muhurumende yedu vachidya usiku vakaparadza kuzvitonga kuzere kwematare edzimhosva vakatora simba zhinji ravatongi kwakuri titsvei mumaoko evanoita zvematongerwo enyika izvi zvinoita kuti zvizvarwa zvezimbabwe nhasi uno zvisava nekugutsikana kuti matare edzimhosva aripo kuenzanisa nyaya dzavo pachena pasina kutya kana kuudzwa zvekuita nani zvake zvichakadaro tinoti mweya wavo ngauzorore murugare
vakamboita mutungamiriri welaw society of zimbabwe vatinozovabere vati vose munhu akambotungamirira magweta munyika vanorangarira vachidya usiku nebasa rakanaka ravakabata rekubatanidza magweta nevatongi vematare panguva yeukama hwaive hwakashata zvachose
asi ini chandingada kusumudza semunhu aimbotungamira magweta ndechekuti vakabvuma kuti tiumbe patsva ukama hwemagweta nemajaji ukama ihwohwo hwanga hwashata tata kungogara tichingonyombana mumanewspaper tatisataurirani zvakanaka asi vakabvuma kutaurwa navo vakazobvuma kuti law society iite urongwa hwekuti judicial service commission nelaw society zvipote zvichisangana vachikurukura zvinonetsa
vachidya usiku avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakadomwa semukuru wevatongi muna 2001 vachitora basa rakanga rasiyiwa navaanton gabey avo vakamanikidzwa nehurumende kuenda pamudya ndigere ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
nezuro chitatu raive zuva reworld press freedom asi musouth sudan vatori venhau vanoti rusununguko rwekuita basa ravo vakasununguka hamuchina vaalfred taban vanove mupepeti mukuru webepanhau rakazvimirira rejuba monitor vanoti bepanhau ravo rinobuda mururimi rwechirungu uye rinotanga rapenengurwa nevasori risati radhindwa
masangano enhau ehurumende muIran anoti vanhu vanosvika makumi matatu nevashanu vakafa nezuro vamwe vakawanda vakakuvara mushure mekuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri kumaodzanyemba kwenyika iyi
kekutanga mukati memakore akawanda kupambwa kwengarava nemakoronyera kumahombekombe kwesomalia kwadzoka nezviitiko zvingangoda kusvika kuzvitanhatu zvakamhangarwa mumwedzi miviri yadarika asi mauto emumvura eeuropean union ari kuchengetedza dunhu iri eeu navfor anoti ari kuramba achibudirira kuperekedza ngarava dzinenge dziine rubatsiro rwechikafu dzichienda kusomalia iyo yakatarisana nenzara inotyisa munyika hamuna kuwirirana panyaya yemabasa akabatwa nevaive mutongi mukuru wematare kana kuti chief justice vagodfrey chidya usiku avo vakashaya nezuro kuchipatara chemusouth africa mumashoko avo ekuonekana nevanoita zvemitemo apo vainge voenda pamushikandigere vachidya usiku vakati chakanyanya kuvafadza nyaya yekuti vakapa mitongo yakapa kuti zvive nyore kuti ivhu riende kuvatema pakatanga hondo yeminda muna 2000. Vakati havana chavanodemba pakuti mimwe mitongo yavakapa yakanzi kutyora bumbiro remutemo nedare resadic tribunal iro rakazoputswa mushure mekunge Zimbabwe yati ayaifara nemashandiro aro.
Pane zvinhu zvavanoti zvakavaodza moyo inyaya yekuti munyika makaita bopoto guru pakuti aivatsiva aizosarudzwa sei. Vamwe vaiti Judiciary Service Commission kana kuti JSC haifaniri kuva nechekuita nekudomwa kwevatongi sezvo zvichifanira kungoitwa nemutungamiri wenyika chete. Asi vachidyawo siku vaida kuti bumbiro risavandudzwe richipa JSC mukana wekuti ibatsire mutungamiri wenyika pakusarudza vatongi. Mukuzeya nyaya yavachidyawo siku iyi Tabata vaObed Gutu Gweta uye vari mutauriri webato rinopikisa RMDCT uye vamunyaradzi Paul Mangwana Gweta vari nhengo yeZANU-PF Politburo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMangwana.
Ndo vakanga vakatipwasanudzira nyaya yerule of law vari Chief Justice kubva 2002 kusvika kushayika kwavo vakagona kubalansisa nyaya dzejustice kuti mutemo unofanira kumirira zvido zvevanhu kwete kuti mutemo wenyika udzvanyirire vanhu. Vakatibatsira kuona kuti vanhu vatema vadzorerwa minda yavo vachiita kuti vape majudgments aiita kuti vanhu vatema vange nemida yavo yavakanga varwira vachirwira rusununguko. So he was a judge vane yatingati judicial activism vaigadzirisa mitemo inoita kuti nyika iendere mberi.
Vagutu munotiwo kudi?
Isu sebato reMDC tiri bato rinonzi muchirungu tine mavalues nema ethos love, empathy ne solidarity. Saka tinoda kutangawo tichingoti kumuriwo kwavachidya usiku tine urombo nekushayikirwa kwamaita navachidya usiku tichitiwo kunyanyanyanya ini seGweta kuribva fraternity muno muZimbabwe tichitiwo tine urombo kurasikirwawo ne one of the senior jurists muno muZimbabwe tichitizve isu sebato reMDC rakamirira ruzhinji rwavanhu bato guru bato rinodiwa navanhu vakawanda kupfuura vamwe vanhu vese muno muZimbabwe. Chero tasingawirirani hedu nemamwe matongero avaiita vachidya usiku kunyanyanyanya pakatanga nyaya dzetingangoti muchirungu dziri politically sensitive kunyanyanyanya nyaya dzeso-called land reform yeZANU-PF. Isu tinoti sevanhu vanoda vanhu vanhu vane rudo hatizoti yedu chero tasingawira nemama judgments avakaita tichitarisa zvene judgment yavakatsinhira pakambobharwa Daily News paya mugore ra2003 asi tinoti sevanhu vane moyo vanhu vane rudo hatiti chero tapokana nemunhu pane zvimwe zvaanenge aita tobva tamushuvira zvakashata tinongoti ngavazoro murugare.
Vamangwana tichitarisa panyaya yevhu iyoyi ndo yavakataura vachidya usiku mashoko avo kuti ndo chinhu chavakati vakanyatsobaya dede nemukanwa munowirirana nazvo here nekuti vamwe vari kugunun'una kuti paityorwa mitemo?
Vachidya usiku havana kutyora mitemo, vakapa ruling inoratidza iyo kuti kana vanhu vakapamba nyika kuno umwe munhu vakareceiva zvinhu zvakabiwa zvisina kutorwawo pamutemo, rodzana kutitorera land yedu pamutemo, akashandisa chisimba, akashandisa conquest. So mutemo unofanira kuita inonzi vindicatio mulatin, kureva kuti kudzorera kune akatorerwa. Saka unofanira kutsigira uyo atorerwa akuexercisa marights ake kuti adzorerwe zvinhu zvake.
Vagutu, dare resadic tribunal rakati zvanga zvaitwa navachidya usiku nevamwe vatongi zvanga zvisiri pamutemo, asi vamangwana vari kuti zvanga zvakakosha kugadzirisa zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka munhoroondo yenyika. Munoti kudi?
Tinoti isu matongerwo akazoitwa neresadic tribunal yakanatsotaura zviri pachena kuti matongero avakiita iro dare guru reZimbabwe Supreme Court handizvoba. Asi wachidya usiku ndino urombo kutaura ndichidai pane mushakabvu vakazenge vakunyanya kuwanza iyo handingaiti judicial activism, ndaakuiti inini seGweta ndinoiti political activism.
Vamangwana Peter Edens,
ndine shuviro yekuti vachidya usiku vapuwe remekedzo rinoenderana namabasa avo akanaka vakaitira nyika yeZimbabwe.
Saka vamangwana muri kuti vanofanira kuitwa gamba renyika.
Kana yanga iriyo pfungwa yangu ndichikwanisa kupasisa ndoga ndaivaita gamba guru renyika.
Vagutu igamba here vachidya usiku mune pfungwa dzakafanana navamangwana herapa?
Izvo hazvingandishamisa nezvano ndobasa ravo vato tiri yorodzeka yatova burial ground yezano. Anikada hangu kuendera mberi ndichida kutoropodza political history the Red Chief Justice pachivanhu chedu Blessing. Zvino ndiremera kuti nditi munhu achangosvaika kudai ndide kumutoropodza, asi ina hangu sokuona kwangu andioni chingakodzera ini chokuti vangaita national hero. Apandu vano vamwe vakawanda vangakodzera pamberi pavo vasinakisa panational hero seka. Toziva kuti vakandoita MP tinotoziva at one time kuti vanga vari mhengo huru mutakutsako mukuru wakamuzorewa wairwisana nevezano vakangozoti paya towards independence 1979-1980 ndo pavakazomhanya kujoina ZANU PF.
Vaobet Gutu Igweta uye vari mutauriri webato rinopikisa reMDCT manzwa zvakare kubva kunhengo yepolitibiro yezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Mupepetu wenhau akashaya makore mashanu apfuura aive nemukurumbira vaBonwell Chakaodza varangarirwa nhasi muHarare paine kurudziro yekuti vatori venhau vanofanira kuita basa ravo zvine unyanzvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachidzidzo cheBonwell Chakaodza Memorial Lecture Series chinorongwa nevevoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ kurangarira mabasa avachakaodza, vatakura zhangazha vati vatori venhau munyika havana kubatana, izvo zvinoita kuti vasakunde muhondo dzavo dzekugadzirisa mashandiro avo.
Ivo vatapi venhau vanofanira kuzviremekedza mubasa ravo vasakanganisa kushanda kwavo nekungoitwa unhapwa nehurumende kana kusaita nharo pane zvimwe zvinhu vachizvidifenda kana kutarisa kuti pavari kushanda pakanaka here, havasi kusungwa here. Ngavaramba vakasimbirira pakutsanangura kuti handi mashandiro avo anoita kana hurumende ichida kuvadzvinyirira.
Vazhangazha avo vakambotungamira VMCZ neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatiwo nyaya dzekuti vamwe vatori venhau vanopiwa shoko muhomwe inosvibisa chimiro chevatapi venhau pamberi peveruzhinji.
Kuno majamisi achatsamburi mari nenguva iripo uye mari yacho ishoma, saka zvinji miedzo inopinda ipo mumwe kuti mayanga kuti handonyora stori kana kuti ndotsvaga anondibatsira nerweseri kuti pamwe ndowanika mari mbijana ndisaiburitsa kana kuti ndoiburitsira kuti ndipedze chinya chemumwe munhu. Saka ndo nyaya iripo kuti vatapi navo vanofanira kubhadharwa mari yakakwana kuti vaite basa ravo nemazvo, vasapinda miedzo yekupiwa choko muhomwe.
Vazhangazha vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, vemakambani enhau vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuwana mari kuti vabhadhare mari pamwe nekusimudzira mabhizimisi avo. Muzvare Koliwe Nyoni veMisa Zimbabwe vabvuma kuti vatori venhau munyika havana kubatana uye vari muzvikwata zvikwata zvinoendera nekuti munhu anoshandira kambani ipi. Vati kusabatana uku kunonyanya panguva ino apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Manewsroom munoshandira majournalist tiri kupindirwa nemapolitician, iyezve tiri kuona kuti maposition anenge atorwa nemanewspaper vachitora nhau dzavo unotobva waona kuti uyu anenge anozivana naningi nekungoverenga stori yacho. Saka nyaya yekusabatana kwedu inotooneka iye zvino pamazuva ekuti mumanewsroom mari yaashoma. Iye zvino takutarisira futi kuti takuenda kusarudzo, hatinoti maelection, tiri kutarisira kuti tichaona zvichitoita wesi.
Vanotiwo nguva zhinji hapana kubatsirana kana vamwe vatori venhau vachinge vasungwa kana kushungurudzwa nemapurisa.
Kusabatana kwedu kunoratidzwa futi ukaona panenge pasungwa mutapi wenhau, hationi majournalist achibatana. Patakaita yatinoti petition semisa Zimbabwe tichinosainisa majournalist kuti titaure nemapurisa kuti vanhu vari kumajournalist ari kurohwa achiita basa ravo, takawana mamwe manewsroom aitoramba kusaina pepa iroro. Asi tichiona kuti pakusungwa hazvisarudzi kuti unoshandira hurumende kana kuti unoshandira private media.
Mukuru wesangano remedia monitoring project Zimbabwe Patience Zirima ati vanozviona muongororo dzavo kuti dzimwe nguva vatori venhau vanoita basa risingagutse veruzhinji. Mukuru wesangano rembatanidzo wainepfenyuro dzematunhu reZimbabwe Association for Community Radio Stations Vivian Marara ati anobvumirana navashangazha kuti vatorwe nawo vanofanira kufarira basa ravo nekuzviremekedza kana vachida kuti varemekedzwe neveruzhinji.
Tandoda kuona iyo majournalists pachezvavo vari pamberi pekuronga mafunctions ekuti vacelebrate zuva reWorld Press Freedom Day, nekuti dzimweni dzenguva maorganizations akaita sana Misa na VMC vanofanira kusupporta zviri kuitwa nevatapi vacho venhau. Uyezve kana iri nyaya yekuti tiri kupemberera zuva reWorld Press Freedom Day, ngatizvione even pama radio, pama television, panepfenyuro nepai kuti izuva zvechokwadi remajournalists, because isusu kana kuti iwo majournalists vakasazvipembedza zvechokwadi hapana umwe anovapembedza.
Mukoma wavachakaodza uyo ataura akamirira mhuri vaAustin Chakaodza vati zvinosuwisa kuti kunyange hazvo muzvinyorwa zvake mufi airwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vanhu vachiri kumbunyikidzwa, vati mweya wemunin'ina wavo uchafara chose kana mubatanidzwa wemapata anopikisa ukakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachakaodza avo vaive nhengo yebhodhi revmcz pavakashaya vakashandawo semupepeti weHerald, uku vakadzingwa nehurumende ndokushandawo neStandard. Vasati vaenda kuHerald, vachakaodza vaive mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chirongwa che Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabhizimisi ari kuitwa nevanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Kambo hondo kubva kuna munya matarudze featuring Oliver Mtukudzi tapatashwa kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena.
Mapato ari munera oparura nemugovera urongwa hwekurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota.
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika vataurawo maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chidyausiku avakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri chokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mgabe utshela umhlangano we World Economic Forum on Africa ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi leAfrika. Njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Ama million abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi zekhile iqiniso, njalo izekhi kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi leAfrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe ngumongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi leAfrika oweWorld Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kwele South Africa. Kuviga uBenedictine Sapho ekhonale eSouth Africa.
Esethulumbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo kwezomnotho eDurban, umongameli Mugabe usolela babathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed countries in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi leAfrika. Ngaphandle kweSouth Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
Umongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe eAfrika. Kanti lonyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but our certainly we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso yikuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhildika loba nini.
La amazwi kamongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izalwane zeZimbabwe ezithi akhombisa sobala ukuthi umongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose ukuthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe. Kuzwakale umongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe eAfrika.
Mina ngishola bona abantu bakulela lizwe ukuthi umuntu uma eqala eguga ubuyela emuva. Ayisekho enye into singayilindela kuye. Umuntu uma eqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye. Ayikho into okumele siqhubeke silo siyoyibuza yena.
Yintsha ebandla lezapho umnumzana Canisius Nkala uthi lo banje engamangaliswa yinkulumo kamongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba mdala sesiba yingane,
angeke sibe ngabantu nje suka sidumalale ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi waba nalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Andrew Nyathi, yena uthi kwethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali yesikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Umhlangano lowezomnotho ungenwa ngamanxusa avela emhlabeni wonke jikelele. Kathi-ke lo nyaka inhloso ngeyokukhanda amacebo angasiza izwekazi le-Afrika ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mugabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamabandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulo mhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezulu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe, kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyi kamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabangu.
Ibizo lami ngusengezo Chabango. Ukufa kukaChief Chikawusiku kubisa imbono lobuhlungu obuchiyene. Ilizwe libuswa ngamaseko amathathu, kule executive, kule judiciary, kule legislature. So uChief Chikawusiku ubebusa kwebe yingxenye elinye iseko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChief Chikawusiku kwe waba yi-member of parliament yeZanu, uChief Chikawusiku ukweba waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho lwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChief Chikawusiku ngesikhathi se-land distribution eyenzakala eyenziwa iZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi, akula lutho alwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa ngumhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lomnumzana kucacaphulo igqwetha owenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Thina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChijawusiku osishiyileyo izolo immediately after retirement, besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChijawusiku ngalesi isikhathi.
Intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakobulawayo ngemva kaChief Chikawusiku.
Mina ngikhulumayo ngoLinda Sibanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusiku?
Ngithi hayi uphumule, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazayo vele ube sekhulile. Lakho inhlanhla ukuthi ufe esizechile umsebenzi, otherwise ha naye ubezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mbuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusiku?
Kunosiza ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu bewadebhelelende, ngoba uJustice i-report yeChiyambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonwe i-commission, kwahanjwa uhulumende walo kuyikhipha, kwahanjwa ukhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza i-judgment. Kunosiza.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla libusayo okwaziwayo ukuthi uJosiku besebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilizwe bani elithi umuntu engafa sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asiwo mlando wethu njengezapho ukuthi sihluphe ngakho, ngoba siyakhe sizifuye inkukhu njalo siyakhe sizibone sidla amaqandazo.
Lezo bekuyizakhamizi zakoBulawayo zikhuluma phezu kwemfa kamnumzana Godfrey Chichikawusiku. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso yeNational Youth Development Trust eSmall City Hall namhla koBulawayo, omunye wezikomiti zeZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso yeZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota, ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njengeZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abanenye bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kaCommissioner Moyo, bethi iZEC ngumntwana webandla elibusayo ngakho iziqondiso zivela kulo, ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kalaqiniso lokuthi iZEC izaqhuba kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota, ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka 2018.
Asilathemba lokuthi iZEC izadeliver election free and fair, njalo sikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi yinto yeZANU-PF leZEC yokuthi ukhetho la next year.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi iZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo kaboni ukuthi baleqiniso, ngoba sebechiwe yisikhathi.
Angiboni ukuthi iZEC leqiniso, njalo iZEC kumele likhumbule likwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezana extension yeZANU-PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe iZEC ilamanga aluhlaza tshoko njalo iziqondiso bazithatha kuZANU, ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili, bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalifuni ibandla elisembusweni.
Amanga lawo iza kukhuluma ngeZEC, angithi isiqondiso bazithatha kuZANU, namhla bangakwenza njani khonokho? Ngamanga kuphela, sosibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christabel Sibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa iZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
iZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kuthi votisa abantu abakudiaspora, kanti abantu basuswe umumo besiya khona ngala bantu beZimbabwe ngo-2018 sibile. Kambe singaqalisa ukuvota njengoba khathesi wonke umuntu kakho ku-voters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana kucacaphulu we-PDP uDavid Coltatho we-MDC, uKenel Kuchekhaya weZaphu, umazisi Mzilandlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla leZANU-PF lele-MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZEC izaqhuba kuhle ukhetho, besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Nyenye emibono ephume emkhosini okukhumbula imisebenzi kamuye owayeyintatheli zindaba yelodumo umnumzana Bonwell Chakaoza owe Bonwell Chakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe eRainbow Towers eHarare. Lombuthano uqoqwe ngabenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba umhlaba wonke olweWorld Press Freedom Day. Kumazwi akhe obe ngumhlonishwa umnumzana Takura Jangaja uthi kumqoka uba zisebenze nzima intatheli zindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli zindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo okuyikhona athi kubangena kuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi wazo. Unkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zemisa Zimbabwe kuhlangothi lezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina kulezinsuku ulandule imbiko kaJangaja. Unkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uJakaoza.
Into ekhona eyehlukeneyo kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sikaBonwell abantu babengela ama-cellphone, umakhalekhukhwini ne-internet. Okokuthi abantu ababelama-opinion kumbe ababelolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Kesizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations unkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguThakura Jangaza indaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ukuthi ama-journalists kathandi uku-attenda amanye ama-functions even ekhuluma indaba zama-journalists. Akumelanga kube kungomisa oZakras oVMCZ labo bani bani abalida ingxoxo zeWorld Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama-journalists and then ama-organizations anjengabo Misa, Zakras and all kumele besupport. But okukhona ukuthi ezikhatheni eziningi ama-journalists babemelile ukuthi ozibani bani baza-organize something, ozibani bani baza-organize something.
Unkosazana Marara uthi ungaluqakathekisi usuku olunanza imisebenzi yentatheli olwe World Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazini akhe ogqiba lomkhosi omunye wamalunga e-board ye-VMCZ umnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli zindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa uxolo sixoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. Kule nto edubukileyo lamhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ube phila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu umnumzana Godfrey Chichikawu Siku yena ubhubhele kwele South Africa izolo. Lanxa amalunga ebandla lezanu PF esithi umufi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo ewuqhuba kuhle umsebenzi, amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uChichikawu Siku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla lezanu PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Kwakwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawuli, kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kangisoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngiba buhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentshini leliyana. Kwa-aphoyintwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile, kubuhlungu-ke khona lokhuyana. Kumele sikunanzelele lokhuyana. Yes, yazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 uthathelwa ebelungu amapulazi. Kukhanya indoda engazani ingamanga kuhle isekela ikhathi ngamanga ngomthetho welizona ukuthi wona umthetho wona uthi.
Mnumzana Dube ngena khonapho veli sebenza laye njani ubaba uChichikawu Siku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho?
Isikhathi engu-Chief Justice izenazele ukuthi kube namaruling amaningi angazange abe feyo obe strong njengeqeda. Kuzomana ngithi 2001-2000 when the turnover from the previous Chief Justice ube ngumuntu obelandelela i-party line njengoba uMkhandla ekhulumile. Ube ngafani labanye odade sobona kwamanye amazwe Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobe i-politics abakusayo ngombuso for that day ungavumile. Chichikawu Siku ube ndoda kaBitwa Mofi i-party line. Ngizoso note ukuthi njengoba uMkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephume, kube azafuna ukuphuma. Sefuna leli sikhundleni. Was actively involved ku party politics. I think that compromise the judiciary, even in the judiciary. Okwenza ukuthi kwesikhathi manje amagqwetha njengami ezisitheni. Benginyanye ukuthi ngiyethe eZimbabwe. When you look at how ibe amabhenshi kwamanye amazwe, for example even in South Africa khonapho, the Chief Justice, yiwo abamela uZulu, abamela the ordinary man in the street. But the judiciary iRain kaChichikawu Siku was more I think the only one I think I could put Kakumi Vinay Rabbi Mutas, or a member of parliament, was private secretary to President Kai in 1980. So I'm sure influence in Eliana, even when he was declared to the bench, gave it up for a high approach on a church, get him a place in a protected rule of law. So we reflected this member of my judgment. Unfortunately, in as much as I sympathize with them, I'm disappointed with his pastor, but here in the Kombuso, I'm correct.
Ngiphenduke kuwe baba uMkhandla, isikhundla esachiywa nguye uChichikawu Siku sesiphethwe ngubaba uMalaba. Alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba, ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoChichikawu Siku emsebenzini lo?
Kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda le nguMalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi. Sengathi nayivele kahle ichiyane lakho lokhu kungena umuntu. Ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana iguma ligcina amaqhawe. Uzaphuma kubi laphana seyini ngolishayi izwe lakhe iprofession yakhe iqinise ngolithi. Ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kachiyane engazavuma yena ukusetshenziswa kwezomzabalazo
Game eqinisweni emeli iqiniso bethu nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu. Njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhethweni game eqinisweni. Njalo labantu babe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lweyinye iparty.
Ngiphenduke kuwe Edube, uthi wena uChichika usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezanu PF engalandela umthetho, kodwa abezanu bona bathi hayi uChichika usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho njalo eyihlonipha imithetho yelizwe. Uthini ngalokho?
Hayi, ngokuhlonipha okukhulu angivumela ndakho kakhulu. Ngizabuyela futhi kuma judgment kaChika Usika we-land reform or even ibhenshi lakhe le-Supreme Court on ama-land reform issues. Indlela afakwa ngayo, indlela owakhishwa ngayo previous Chief Justice, wadeplora, he was the least qualified ebantwini owafanele beze ngo-Chief Justice. But because njengoba nje ukuthi ngithatha isibuzo yangu-private secretary kamongameli eZimbabwe, so ngumuntu ayithenje i-system, ngumuntu ayadeplorayo to go and control ibhenshi.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko, umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalucacha eTaliban. Ekhuluma ekulelo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wetule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho eAfghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar Sharif. Kwabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kweMosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalucacha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo empi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika le-Afghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalucacha e-Taliban awe-Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho e-NATO laweMelika e-Afghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokheli ye-Afghanistan bahlolisise umumo wempi kwele-Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokheli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele-Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lwe-Afghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kuzobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalucacha lonyaka e-Afghanistan.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafana bakagodlwayo bagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona Amangoni, haye kwanele kwalamhlanje emthwakazi kodwa singakehlukani sikhangele ebesihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.